This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 21, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvikonzi zvedare redzimhosva zvinotadziswa kubata midziyo yebato reMDCT.
Mutongo unopa makambani kugumura vashandi kana vaona zvakakodzera okonzera mutauro pakati pevashandi nevashandirwi.
Vaimbova vashandi vepashabani maine votarisana nekudzingwa mudzimba dzekambani iyi dzavagere.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Zvikonzi nhasi zvaenda kumba kwemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamwe nekumahofisi ebato ravo zvichida kutora midziyo zvichitevera nyaya yakakwidzwa kudare nevamwe vashandi vaimboshandira bato iri. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvikonzi zvematare izvo zvanga zvakachengetedzwa nemapurisa anga ari mumarori maviri akapakatira zvombo nhasi zvapfumira kumba kwavatsvangirai nekumuzinda weMDCT paHarvest House zvichida kutora midziyo yavatsvangirai pamwe nebato ravo. Izvi zvinotevera nyaya yakanzwikwa mudare rinotonga nyaya dzevashandi iro rakatora mutongo wekuti vatoende pishonhe nevamwe vashandi 16 avo vakadzingwa basa neMDCT vaikwanisa kutora midziyo yebato iri kuti vatengese kana vapedzerana mumatare neMDCT panyaya dzemari yemihoro. Gweta reMDCT panyaya iyi uye variwo munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvanga zvakanangana nekuzvidza vatsvangirai nebato ravo sezvo vachiti vakapiwa mutongo wekuti pasawane midziyo yavo inotorwa. Vatsvangirai vanga vari pamuzinda webato ravo pasvika zvikonzi izvi.
Tinonzwa kushushikana zvikuru kuti mapurisa pamwe chete nezvikonzi zvauya pano paHarvest House zvatanga kumba kwapresident wedu watsvangirai vachida kunotora midziyo ikoko vachiti tine chikwereti chevashandi vakasiyiwa nanabiti nanamangoma. Isu changa chisingaziva mapurisa iwayo ndechekuti takapiwa mutongo nedare wekuti zvinhu zvedu hazvifaniri kubatwa. Saka pavazouya pano tazovaratidza gwaro iroro rinopangidza kuti Labour Court yakapa mutongo yekuti property yeMDC haifaniri kubatwa. Uyezve havana mvumo yokuti vaende kumba kwapresident wedu nekuti president wedu haiziriyo MDC, mutungamiri wayo hongu but handiye MDC. Saka judgment yakanga iri kuti MDC inofanira kubhadhara asi Labour Court ikati no, nyaya yaisati yapera. Chikonzi chinofanira kumira kutora midziyo yeMDC. Saka tazovaratidza magwaro iwayo vakanyara zvikuru nokuti tanga tine humbowo hwekuti court yakati zvinhu zvedu zvisabatwa kusvika nyaya yapera.
Vamonzora vati vachakwidza nyaya iyi kumatare zvakare vachichema nero kuti mutongo wedare wekuti midziyo yebato ravo isatorwe navashonhe nevamwe vavo wazvidzwa. Vaenderera mberi vachiti magweta ava kushandiswa navashonhe nevamwe vavo econsultants Beru Services haana kunyoresa kusangano rinoona nezvekunyoreswa kwemagweta munyika reLaw Society of Zimbabwe.
Chaitika ndechokuti vanhu ava vakachinja magweta avo, magweta anga aripo anga achinyatsoziva kuti kune mutongo uripo unorambidza zvinhu zveMDC kutorwa. Saka mutongo iwoyo vanga vasingazoti uriko so tazovaratidza. Asi sevanhu vanenge vachida kunyadzisa president vedu vatsvangirai vanga vatokoka Herald nana Ruben Barwe vanga varipo kuda kuona vachangirai vachinyadziswa kuno kuda kuona vachangirai vachizvidzwa asi vazonyara ndivo nokuti isu tine mutongo watakapiwa wekuti zvinhu zvedu zvisatorwa.
Gweta rakamirira vashone nevamwe vavo pakanzwikwa nyaya iyi nedare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi vaWilson Manase vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vasisiri kumirira vashone pamwe nevamwe vavo. Studio 7 yakundikanawo kutaura nemagweta Consultants Bureau Services kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vashone nevamwe vavo ava vakasiya basa kuMDCT vachienda nechikwata chevaimbova munyori mukuru muMDCT vatendai biti avo vave neravo bato ravari kudaidza kuti MDC Renewal Team asi vakazoenda kumatare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro neMDCT kunyange hazvo vanga vasashandire paHarvest House izvo zvaipikiswa neMDCT. Mune imwe nyaya nechekuita nematare, vatungamiriri vesangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe vasamewo wadzai pamwe navasteni zvorwadza nhasi vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso panyaya yekukonzera mhirizhonga kwavanonzi vakaita pamahofisi ekanzuro yeHarare svondo rapera. Mutongi wedare raMajor Street vatendai mahwe vati vawadzai navazvorwadza nevamwe vavo gumi nevana vanogona kukonzeresa mhirizhonga zvakare kana vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvo nyaya yekubviswa kwevanotengesa mumigwagwa nekanzuru ichiri kutsviriridza. Vazvorwadza navawadzai nevamwe vavakasungwa pamwe chete navo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti ivo ndivo vakatorwa nemapurisa ekanzuru pakatorwa vanhu vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavo. Vamahwe vati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa4 mwedzi unouya pachaenderera nyaya yavo mudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota runora nezvevashandi amai Priska Mpfumira nhasi vaita musangano wechimbi chimbi nemasangano evashandi kusanganisira reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaGeorge Nkiwane vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano wekuzeya nyaya yemutemo wedare repamusorosoro wekuti makambani anokwanisa kugumura vashandi mushure mekuvapa chiziviso chemwedzi mitatu chete uye vashandi ava vanogona kusiya mabasa vasina chavakabata chekuvatenda kana kuti retrenchment package. Makambani anonzi agumura vanhu pari zvino ndinodzokora zvakare makambani anonzi agumura vanhu vanodarika mazana mashanu kubva nemusi wechishanu zvakaturwa mutongo uyo. Makambani anonzi agumura vashandi anosanganisira Croco Motors, Pelhams, TN Harlequin neStewart Bank. Asi mutungamiri wekambani yeConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti handichokwadi kuti makambani ari kuita chamuramba muru achigumura vashandi.
Aiwa, hachizi chokwadi, kune makambani mashoma ari kuita vashandi vanga vachivashandira havasisina production vakuti havachagoni kuramba vachi pabasa kuvashandi ivavo nokuti kutengwa kwezvinhu zvemakambani ava kwadzika zvinhu zvakanyanyisisa. Saka ndo makambani anoziva mashoma, makambani mashoma sere. Makambani akawanda anoda kuti vashandi varambe vari pabasa nokuti hakuna kambani isina isina mushandi. Vashandi vanodiwa asi kana pasina kutengwa kwezvinogadzirwa nemakambani ndokwa makambani kwaanotanga kutarisa kuti tinogona here kuramba tichipa vanhu ava basa. Kana pasina kutengwa kwemaproducts zvinoreva kuti nebasa iroro rinenge raperawo. Asi hakuzi kuita kwemakambani, ingori market, ingori business, business yakadaro.
Ko tichitarisawo nyaya yekuti vashandi vari kugunun'una kuti vari kubva vasina chavakabata kana kuti retrenchment packages zviri kufamba sei?
Takafanira kutarisa, kana tichitaura tichidaro, takafanira kutarisawo kuti dzimwe nyika dziri muno muAfrica nemusouthern Africa dzinoita sei kana dzasvika vana South Africa vana Zambia. Kana tichiti hapana chavakabata, makambani ane homwe dzine mari anogona kupawo chavanogona. Kambani isina homwe yakanyatso dzama inoitawo chainogona. Ndo zvatiri kuti makambani kana asingachagone kuti ape munhu basi pane tingati vanogona kusarudza pazvinhu zvitatu zvavanogona kuita. Chekutanga kudzinga munhu kuti aiwa basa rapera nekuti hausi kuita basa nenzira yakanaka inonzi dismissal. Then kozouya echipiri yokuti munhu anopuwa notice kuti aiwa basa iri ravanga uchishanda hapasi sina. Chechitatu ndechekuti vanogona kuti aiwa tagadzirisa homwe yakati yaunobuda uinayo nekuti kambani yedu yanga ichishanda zvakanaka kwemakore apfuura. Asi makambani akawanda haana homwe yakawanda yekuti vanogona kupa vanhu.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vari parunare muBulawayo. Zvichakadaro, gweta riri kumirira vashandi veZuva Petroleum vaikwikwidza mutemo wegumura vashandi mudare repamusorosoro muzvinafundo Lovemo Maduku vanoti vane urongwa hwekukwira kudare reConstitutional Court vachipikisa mutongo uyu. Tavabvunza kuti pane mukana here?
Mukana wacho wakazarisa, kunyanzi majaji ekuSupreme Court ndiwezve majaji ekuConstitutional Court. Asi Constitutional Court neSupreme Court makoti maviri akasiyana. Saka pane mukana wokubva kuSupreme Court uchienda kuConstitutional Court kana wataura kuti nyaya yaitwa neSupreme Court iri kukanganisa Constitution. Chinongodiwa chete ndechekuti uone pane zvaitwa nedare reSupreme Court zvinhu zvavanoti aiwa izvi zviri kukanganisira bumbiro remutemo. Saka pane nyaya iyi hamune zvakawandisa zviri kukanganisira bumbiro remutemo. Saka mukana wokuenda kuConstitutional Court uripo.
Ndezvipi izvi zvamuri kuti zvinokwanisa kunge zvichityora bumbiro remutemo?
Zvakawandisa. Chikuru chandari vanhu vazive chatiri kutyora bumbiro remutemo ndechekungomuka makore makumi matatu neanopfuura apfuura wati kutori nemutemo watanga tisingati ushandiswa asi wagara uriko wekuti vanoshandirwa vanokwanisa kungomuka vongodzinga munhu. Aiwa zvanga zvisingaitwa zvasi zviripo. Hakuna maitiro emutemo akadaro kungomuka. Nyika yanga isingachazivi kuti kune zvakadaro kubva muna 1980 pakaita independence. Zvanga zviri pachena kuti maemployers haabvumidzi kungoti utore munhu nhasi mangwana wakuti ndabudisa usina kana zvauri kuda kuti uri kumudzingira chii. Saka izvo kungoti dare rezimhosva repamusoro rongomuka rotaurira zvotanga tisingazivi tezvo taifunga kuti hakuna. Izvozvo kugura bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo reZimbabwe nyangwe renyika yese rese harimvumi kungoti vanhu vangoshamiswa kudaro nezvinhu zvakashata kudaro.
Saka kuri kuti vamuri kumirira vashandi ava vakuudzai kuti tinoda kuti tikwidze nyaya yekudare reConstitutional Court, makagadzirira here kuita izvi?
Takatogadzira, tiritogadzirira kuenda kuConstitutional Court. Ivo vanenge vatotipa mainstructions akadaro, tichanyatsotarisisa zvedu asi tiri kuona mangwana chaiye tichienda kuConstitutional Court.
Muzvinafundo Lovemo Maduku igweta uye vachitungamira bato reNational Constitutional Assembly vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vemuBurundi vari kuvhota nhasi musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika iyi. Izvi zvinoitika mushure mekuratidzira kwakaitwa neZuro Manheru vanhu vachiratidza kusafarira kwavo kupinda musarudzo iyi kwemutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza avari kuda kutonga kwematemu matatu. Vanhu vaviri vafa muguta guru renyika iyi mushure mekunge maridzwa pfuti uye kuputika mabhambu. Zvinonzi muguta guru iri manga makanyararwa uye nzvimbo dzekuvhotera dzanga dziine vanhu ndedziya dziri pedyo nekwava Nkurunziza pamwe nematunhu anovatsigira.
Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry vatambira zviri pamutemo mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari pamuzinda wavo nhasi muWashington. VaBuhari vari kushanya muAmerica kwemazuva mana. NeZuro, mutungamiri weNigeria uyu akasangana nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama pamuzinda weWhite House vakakurukura dambudziko riri kukonzerwa nechikwata cheBoko Haram muNigeria nezvimwe zviri kunetsa munyika iye. VaObama vakarumbidzawo kusarudzwa kwavaBuhari.
Vaive vashandi vepamugodhi weShabani kuzvishavane vanodarika zana nemakumi matatu vanoti vakaburitswa mudzimba dzekambani iyi dzavainge vachigara mumusha weMaglass mushure mekunge vamiswa mabasa. Mumwe waiva vashandi ava uye vave pamujikandigere ndiva Andrew Lunga vanoti ivo nevamwe vavo vanga vachiri kugara mudzimba idzi sezvo vasati vapiwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2009 pamwe nemari dzavo dzemujikandigere. Valunga avo vasati vaburitswa mumba yavari kugara vanoti vari kupiwa chiziviso chemazuva maviri nevakuru vemugodhi weShabani chekuti vabude mumba iyi kukundikana kubuda voburitswa midziyo yavo nezvikonzi.
Vanoti dzimba dzavari kudzingwa idzi dziri kuzorojeswa kuvana vechikoro chepamusoro-soro cheMidland State University. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeShabani Mine sezvo nhare yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navalunga pamusoro penyaya iyi.
Izvo zvipare zvino kutaura kwandiri kuita izvizvi panotori nevanhu vakatoizvitwa just last week vapiwa 48 hours mudzimba kuti vabude. Nhumbi dziri panze izvozvi zvokuti ndotonzwisisa kuti vamwe vacho vari kutovata pazhe ipapo. Shabani Mine yakanga isingabhadhari vashandi kubva 2009 ichingoti ikaona $20 yoti oi $20 izvi $50 izvi, kureva kuti almost everyone ane maareas emasalaries ariko kuShabani Mine. Then vamwe ndokubva taenda kupenzeni, hatina kana chisenti ratakatombowana kuShabani Mine. Saka iko zvino vakuuya vachiti chibudai mudzimba kuti vatore dzimba idzodzo vagodzisa maloja avo avanobhenefita iwe nemari dzinobviswa nemaloja aya. TheNSU vatiri kunzwa kuti vari kuuya muna August ndo dzimwe dzedzimba dzavaroda kuvhura idzodzo.
Pane matanho amuri kutorawo here sevashandi maaburiswa mudzimba dzekambani asi kambani iine mari dzenyu?
Matanho atiri maari iko zvino ndeyekuti we formed an organization yakanzi ex-employees organization. Chatiri kutoita at the moment kuti tiwane rubatsiro ndechekuti iko takawadzira matafura padzimbo dzedu dzatinogara netumatomati kuti tiwane mari kutengesa kune vamwe. Kana tawana tumari itoto inotorwa yoendeswa muakaunti ya loya wacho ari kudhila nyaya dzacho. Anoti iwo kana pauya eviction summon yekuti munhu abude totorawo mapepers iwawo toisa kumaloyers aya wonoreversa the situation kuti vanhu varambe vari imomo mumba imomo. Vamwe vasingahwisisi kuti zvinofamba sei unenge akangoti nzvu ari pamba ipo paagere. Saka vakungotora in advantage yekuti vakangoita kuna messenger of court. Messenger of court woyo wogwaura kii wovhura mumba votora nhumbi woisa pazhe woita avo maloko.
Vanga vari mumwe vaive vashandi veShabani Mine vaAndrew Lunga vari parunhare kuzvishavane.
Zvichakadaro vamwe vagari vekwabere kumashava vanoti vangangotorerwe dzimba dzavakange vakatenga kubva kumasvingo Rural District Council vachishandisa Zim Dollar nyika isati yatanga kushandisa mari yekunze muna 2009. Pamari dzakasara pane dambudziko rekudziisa mudhora rekuAmerica iro riri kushandiswa munyika pari zvino. Vagari ava vanoti nekuoma kwaita zvinhu munyika vave kutadza kubhadhara mari dzasara. Mumwe weavo vari kutarisana nedambudziko iri ndeamai Chipala avo vanoti mari dziri kutaurwa nekanzuru kuti vanofanira kubhadhara dzekuAmerica havasi kukwanisa kudziwana uye vakatoendeswa kumagweta zvinoreva kuti vangangotorerwe dzimba dzavo. Magweta emasvingo Rural Council eChihambakwe Makonese and Ncube Legal Practitioners anoti ati hakwanisi kutaura nezvenyaya iyi kuStudio 7 asi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai Chipala kuti tinzwe zviri kuitika.
Ini chizvachangu ndichori chirikadzi dzabai kwangu vakasvika 2008 ndinoita zvokukwesha pamanhu vanoita zvefundwek kuno kuzvidhori zvenu zvematombo zviya ndokwesha zvidhori ndopandowana ndotenga chiupfu chevana ndopandowana ndogona kuti ndabhadhara mvura ndowana $60 yenasa yendinowana sabeneficiary ndirikubhadharira mwana kuchikoro. Sedambudziko rekuti takatenga dzimba kucanco kubva 1999 patakatanga kubhadhara dzimba 2006 vamwe vakanga vatopedza asi kanco inongoda kuti mudhora ranga radonha vakatimbomirai kubhadhara tichakuudzai ndokuzombodzoka 2014 vakuti vanhu vose vakatenga dzimba ivo pachavo vana marekodhi ese zvati munhu wakabhadhara kusvika pakadini uye namareceipts anoita zvati makatenga dzimba faile to that waitonzwa vana kubhadhara imba saka vamwe vakashava mareceipts zvese zvandakaita ini ndakabhadhara imba yangu ndikashava receipt 1 ndakanga ndabhadhara 100,000 vakandisi izvo voonawo kuti receipt hapana imwe yose iyi yamamabhadhara saibhidha kuti yamasamamasara $12,000 vobva vaenda vakadzoka vachiti mune chikwere chekukanzo zvakazovokorisika mari yavo $12,000 ikaita $3,697 vadaro nokuda kwokusho kupeka takabvoisa mapayment line ndokuzoona kuti aiwa satova kutocontributa kucorruption mukanzo ndobva tarega kubhadhara ndobva vatisungisa nevanga vasita kubhadhara vacho vese vakasungiswa hapana mari yakadhidha kutiwa yakwabhadhara
amai Chipala, kana muri kuti imi makasungiswa muri kureva kuti makauya muchitotorwa nemapurisa here muchinzi hamusi kubhadhara zviri kurevei zvamataura izvi
vakatiisa kumalewas anonzi chiambakwe en makonese enew practitioners vakatitumira mapepa okuti isusu tine mari yatinofanira kubhadhara kucancel within 7 days saka takakundikana kubhadhara mari iyoyo tikadanawo wecancel tivange yambozotitaura nekuti sei vakafanisa izvozvino zvatakatoita zvakatiidzokeisue tikataurawo navo kuti dai mamarivhesa zvamamaita vakati hazviiti zvatakadoita ndizvozvo munoferedza zimba
mugari wekwabere kumashava amai Chipala vachitaura vari kumashava namavhelasi muhlanganyauye westudio 7
vechidiki vakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayiwa mabasa pamwe nerubatsiro rwakakwana izvo vanoti zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu vechidiki ava vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira nemari yekuita zvirongwa zvinoita kuti vagone kurarama uye kuenda kuzvikoro mutungamiri mukomo westudio 7 ataura nemumwe wevechidiki ava amai Praxides Pasina wekuhwedza ava anoti upenyu hwavaomera zvikuru nemhuri yavo
vakaremara vechidiki vakaremara vachona vazhinji vari kushayiwa nzvimbo dzekuti vagare toti vanenge vachida kuita maprojekt avanenge vachida kuita kana kuti ekuti vapfuye huku nezvimwe kuti vakwanise kuti vawane vamwe vanoda bhutsu dziya dzemakaripas dziyadzi kouya vamwe vanoda nhingirikini vanoda mawiricheya nemaclashes saka nevanhu ivavo kwekuti vanange nako ndokwavasiri kuziva kuti toenda nekupi
asi munombokurukurawo nehurumende here nematambudziko amuri kusangana nawo aya
kwekuenda nako ndokuri kushayikwa kuti ndinganange nekupi kuti tinyatsokurukura nenhingirikini nehurumende yacho
iye zvino izvi imimi muri kushanda
aiwa ndakatogara handitorina chekuita nokuti ndaitoti dai ndaiwana maprojekti ekuti ndikwanise kuita ekuti ndiwane zvinotibatsira nokuti ndakaroorwa murume wangu akaremara zvakare saka ni tese tiri madisabled koya vamwe vakaremarawo futi havana zvavari kuita kuno kuhwedza kunoku vakangogara havana kwekuti vanganange nekupi zvokuti vanotouyawo nekwandiri vachiti nhai mitofamba sei saka indinongoita ndichati ndatozonzwawo
ndeapi maprojekti amunoshuvira kuti munge muchibatsirwa kuti mugone kumaita
ndandinoda kuti ndikakwanisa kuwana huku nechikafu chacho ndohuku izvozvo todzirera dzokura ndotengesa tinokwanisa kuwana pundutso dzekuti tigodzidzisawo vamwe
ndeapi mashoko amungada kusiyira hurumende pari zvino
hurumende tingaisirawo kuti ngavasvikawo kuvaruzevha vachitaurirawo kuti vakaremara ava vangabatwe sei nokuti yemezi vakaremara havasi kunyatsobatwa zvakanaka kune kumaruzevha
amai Praxides Pasina ndemumwe wevechidiki vakaremara vanga vachitaura namutungamiri mukomo westudio 7 vari kuhwedza
muchirongwa chedu chelive talk chethe youth connection na 8:30 pm nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki vakaremara
kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chevanhu gumi nevashanu chakasimuka nezuro manheru chakananga kumaWorld Summer Games ayo ari kuitirwa muno muAmerica kuLos Angeles muCalifornia. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vari kutungamira chikwata ichi vavimbisa mhenduro zhinji kubva kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa25 chikunguru kusvika musi wa2 nyamavhuvhu. Makundano aya ndevatambi vanorwara nepfungwa avo vachange vachikwikwidza mimitambo yakasiyana-siyana inosanganisa gorofu nekumhanya. Chikwata cheZimbabwe changa chiri mukamba kwemazuva akati wandei, izvo zviri kufadza vari kutungamira chikwata ichi, muzvari Viola Musariri. Muzvari Musariri vanoti vatambi vavo vachange vachikwikwidza mukumhanya nemugorofu chete.
Yanguva yatanotakamirira tichange tichisimuka nevana 15. 8 vanenge vachitamba golf, 7 vanenge vachinomhanya.
Muzvari Musariri vanoti vakagadzirira zvakasimba makwikwi aya vachivimbisa ivo kuti vachadzoka nemenduru dzisingaverengeke.
And tinovimbisa Zimbabwe kuti tinodzoka nemenduru dzakawandisa. Tine vana vedu vanotamba golf vakwanisa kutamba kunyika dzakawanda dzekunze, and ndinotenda kuti tichadzoka tine menduru dzekuzoradza nyika ino yese.
Muzvari Musariri vanoti kunyange zvikaoma sei mumhanyi wavo Nyashaderera anotodzoka nemenduru chete.
Tine anonzi Nyashaderera anomhanya 100 meters ne 200 meters. Iye mukomana tinomutemba nokuti kumacompetitions vazhinji aenda akakwanisa kuya nemenduru dzatinoona isu. Kugolfu tine vakomana vaviri, tina Munyaradzi Musariri akanotamba kuSouth Africa akauya negold, akanotamba kuMacau akauya negold, anotamba muno munyika mamenduru acho akati wandei. Ndovatiri kutemba chaizvo kuti vakomana ivava vachakwanisa kuti igira menduru.
Zimbabwe yakapedzisira kuenda kumakundano aya mugore ra2007 kuShanghai, China, uko yakatumira vatambi gumi nemapfumbamwe avo vakadzoka nemenduru gumi nenhanhatu. Asi Zimbabwe haina kukwanisa kuenda kumakundano a2011 mushure mekunge sangano reZimbabwe Special Olympics Association rakambomiswa neveSports and Recreation Commission nemhaka yekusabuditsa magwaro emafambisirwo emari. Muzvari Musariri vanoti vari kunokwikwidza mugorofu nekumhanya chete sezvo vakashaya mari yekuendesa vatambi vakawanda. Vanotamba nhabvu ivanhu vanomwe vakatosiyiwa mushure mekunge mari yekuti vaende yatadza kukwana. Asi Muzvari Musariri vanoti vari kufara nekuti vakwanisa kuenda.
Changa tichinyanyawo kutinetsa kuunganidza mari, sekuziva kwatinoita mari iri kunetsa kuunganidza, asi ndoda kuramba ndichingotenda vatakashanda navo.
Mudzimai wemutungamiri weAmerica Muzvari Michelle Obama ndivo vari kutarisirwa kuvhura makundano aya ayo achange aine vatambi vanodarika zviuru zvinomwe vanobva munyika makumi matatu kusanganisira Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yekutanga inoti, hello Blessing and Jonga, rakadii basa, murusai gogo Zefa Clever Munyaradzi, baba Milton Ruka na mai Petmo Ruka, ndini Oscar Marekera kuhurungwe kukajekache.
Mumwe anoti, ndinokutendai nebasa ramunoita Jonga nevamwe vako, itai basa sebasa, ndini Patron Ngwenya, ndogara Gokwe Chitekete, ndotsvakawo vana mukoma wangu vandakapesana nawo, baba vavo vashaya, vana ava ndi Caroline, Prosper naShailete Ngwenya. Vakaenda namai vavo kuCholocho, isu tichiri vafana, vano ndibata panhamba idzi, dziri pamusoro, tinotenda zvikuru, asi ndofunga vakanganwa kuisa nhamba dzacho.
Mhm. Asi nguva yedu ndo inenge yaita shanje Jonga, nekudaro regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare tichitenda vanyora tsamba.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Zvikonzi zvedare redzimhosva zvinotadziswa kubata midziyo yebato reMDCT.
Mutongo unopa makambani kugumura vashandi kana vaona zvakakodzera wokonzera mutauro pakati pevashandi nevashandirwe.
Vaimbova vashandi vepa Shabani Mine votarisana nedambudziko rekudzingwa mudzimba dzekambani iyi.
Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.